manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina ndira 16 2025 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe. Munyika mave kuita gakava guru padano rebato revamwe muZanu PF rekuda kuti mubumbiro remutemo rivandudzwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voonekana nemhuri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe vachiti iri kungomora uchi wenyika asi vanhu vakawanda vachiramba vari muurombo. Amai Tremont vaitaura pachirongwa cheAmerica chinonzi Do Hard Stuff chinokurudzira kuti paitwe zvirongwa zvekuwanira vanhu mabasa. Vati kunyangwe China ichiti iri kuuchika mari muZimbabwe, vanhu havana chavari kuwana kunyanya kumigodhi uko vashandi vari kubatwa senhapwa. Asi muzinda weChina unogara uchiramba nyaya iyi uchiti kuda kukanganisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. China inoti America inofanira kutanga yabvisa zvirango zvayakatemera nyika. Asi amai Tremont vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vashoma vanoita zveuori vachitonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano.
America yabaya dedenge mukanwa kunyange zvazvo maChinese asikarifariri nekuti America ikataura ka pasi rese rinoteerera. Saka veChina vamhanya kunoita noise nekuti vanoziva kuti zvinovakanganisa chimiro chavo. Plus munoziva America basa rayo muAfrica kubatsira vanhu kutonyanya dzevarombo riri well documented. Hatizve kufembedza kana kuita sei. Kana vateereri venyu vanoteerera Studio 7 vanondoziva kuti vari kutobatsirwa macommunities nemaamericans. Tinoziva food aid, America US aid program ne UK aid nemabritish. Vari two ndo mabigest donor muZimbabwe. Anoita mari zhinji chaizvo. Hatisati tamboona vakauya rubatsiro rwe China muZimbabwe kunze kwezviraisi zvakapiwa vanhu neZanu PF.
Sika China iri kuti yakavaka nhandare yendege ikavakawo paramende itsva nekudaro vari kuti vari kuitawo kazvinobatika.
Panonga pakaiswa madati mane ponzi panobata vane goridhe paniko maagreement anoitwa. Nhandare yendege yedu mukaiona izvizvi mukaenda kumbosa inonzi Robert Gabriel National Airport. Yaifana nge iri world class in terms of kutonaka pachizva ndikoreteza cost mukati hamakanaka vamuri nani. Outlook yayo inoratidza kuti nhandare nyowani here yavakwawo nguva inei ifanga nemadizaini pacho. Tingaicompare here neSouth Africa or other tambo yakavakiwa nguva yeapartheid. Chitori nani iparliamendi chairi nani inoratidza zviri nani. Asi again urongwa hwacho hwakaitika ipapapa hwakadyiwa marembi yani. Mao madhiri anoitika munyika munomu tinonzwa kuti panoitwa madhiri emadiamonds. Ndo kupaimaenzaniso vaiita magetsi ekuhwande ecall vaiti vari kutibatsira sei tanonzwa kuti hanzi kuti tidaura kudzimirwa magetsi tifanira kubhadhara chikwereti. Saka zvinhu zvemachina hasiri transparent. Zvemaamerica zviri very transparent. Ukaenda kuhealth vanotaura kuti vanzabata kuzimbabwe and munoiona market.
Asika iwo muzvinafundo vanoti vanotedzera mitemo yenyika yacho idambudziko ravo here vekuChina kana kuti ii hurumende isingaone kuti mitemo yatevedzerwa?
Mitemo yatevedzerwa ndeiti maChinese haabhengi mari. Mutemo wenyika unoti Bank Act and Promotion Act inoti unofanira kubhenga mari every day for 24 hours after watengesa. Ndiani muChina makamboona mubhenge ebhenga mari havabhengi mari? Havana mutemo wanotedzera, havabhadhari tax maChina. Hii ndakaita study yepayment of tax in the gold sector by the Chinese. Ndakaita ongoro havabhadhari tax zimra maChina.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Munyika mave kuita gakava guru padanho rebato revamwe muZANU PF rekuda kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika kunyangwe vachifanira kusiya basa muna 2028. Kochi chiri kupa kuti ZANU PF irambe yakatsika madziro kunyangwe kana ivo vaMnangagwa vakamboita sekuti havasi kuda kuita firapo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira.
Chiripo chatinoziva ndechekuti isu sebato remusangano takagara pasi kuconference gore rapfuura. Tagara kuconference, conference ikabuda neresolution yekuti iyo tichange tichisapota kuti vaMnangagwa vatungamire kusvika 2030. Saka iyi resolution yakatoitwa nebato redu reZANU PF iri kutofamba ichienda mberi. Nekuti yakatopasipo.
Ko zvakambozi naivo vaMnangagwa havasi kuda kuti vachinje bumbiro remutemo vamarapira?
Zvinogona kuti zvinge zvichidaro, asi chatinorangaridza vanhu ndechekuti ivo vangava vari pachinzvimbo chokuti vangava vasingadi, asi saliceding president vanozosungirwa futi kuti vateererewo zvinenge zvichitaurwa nevateedzeri vavo mubato. Saka nechichaura nekufamba kwemazuva kuti bato zvarakataura iro kuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 tichaona kuti zvishande zvagoenda mberi nekufamba nenzira iyi. Asi pari zvino matauro akaita musangano wakabatana weZANU PF kuconference wanga uri wekuti ivo vaMnangagwa vatonge kusvika 2030.
Asi zvinoreva here kuti mubato munenge musina vamwe vanokwanisa kufambisa basa ravo mberi?
Hazvirevi kuti pane vari kushovwa kana vari kushovwa mukati mebato, asi zvinongoreva kuti ivo vemubato ndivo vanenge vatarisa pamukuru wavo voona zvakakodzera kuti apedzise zvinhano zvaanga atanga zviri kuda kuti zvipedzichena iye.
Mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reNCA uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemo Maduku.
Zvina kana musoro zvinhu zvisina kana zvinobatsira nyika uye zvinonyadzisa kuti Zimbabwe tega tega tongoita basa rekuti nhasi auda kuchinja constitution, toda kuti president varambe varipo, yet president wacho wakataura kuti iye anodawo kuteedza bumbiro remutemo sezvarari. Vanhu vasakanganwa kuti kubva muna 1980 kusvika pakazobva president Mugabe muna 2017 tanga taita makore anosvika 37 years tiri nemunhu umwe chete ari president, nekuti panga pasina mutemo uya wekuti kana munhu akaita president makore gumi ombomira. Zvinobatsira kuti nyika yaenderere mberi. Saka izvi zvaakuzwa nevanhu ava vautaura zvekuti toda zva 2030 zvinhu zvino zvisina kana musoro, zvinhu zvinoda kukanganisira nyika zvisingatomboiti zvekuti hazvifani kana kutombobvumidzwa. Kukanganisa kwakakura, asi bumbi racho riripo harivabvumidzi kuti zvinhu zvakadaro zvidi zviitike.
Mungatsanangura here ipapo pamuri kuti bumbiro harivatenderi?
Chekutanga ndechekuti bumbiro rinotoramba ndo rinotaura rega kuti munhu haakwanisi kuita president wemuZimbabwe panodarika ma2 terms. Bumbiro racho rinobvumidza here kuti munokwanisa kuchinja, asi rinoti pane zvimwe zvinhu zvamusingakwanisi kuchinja muri kuparliament mega uko kana musina kuenda kuvanhu paya inonzi referendum. Saka ipapo apa sekuzwa kwandiri kuita vari kuzviziva kuti zviende kuvanhu, vanhu vanoramba. Saka varikuda kutsvaka dzimwe nzira dzekunyepa dzekuti aiwa tokwanisa kuita nenzira iyi haidi kutende kuvanhu.
Asi pane mukana here wekuti vakaendera mberi nezvavari kuita izvano vanokwanisawo kuenda kumatare vachispikisa.
Dzimwe nyaya idzi dzinoonesa dare rinenge riri dare ragara ririko makota atinawo. Vamwe vacho vari mumatare nyangwe vaine vanototyawo vatungamiriri vehurumende. Saka kudare kungaendwa here? Asi haisiyo nzira inofanira kuti vanhu vanyatsoti totemba nayo. Vanhu ngavatembe nesimba ravo ivo. Kune dzimwe nyika dzese pasi pose, kana musingadi chinhu cherudzi irworwo, munochirambidza imimi vanhu. End vanhu vanokwanisa kurambidza, munoenda munoratidzira, munonoonesana navo kwese kwavari muchituti hatisi kuzvida, kana paa kuzoti panoda kuvhotwa munovhota muchidi muchiramba.
Nyanje munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Love Mo Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hechinoichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushoropodza danho riri kuda kutorwa nedzimwe nengo dzeparamende dzebato riri kutonga reZANU PF dzichitsigirwa nedzebato rinopikisa reCCC rinotungamirwa navasengezo Shabangu rekuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva inogarwa pachigaro nemutungamiri wenyika nengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Izvi zvinenge zvave kureva kuti nyika inenge isisaiti sarudzo muna 2028, vamwe vachiti vanoda kuti dzigozoitwa muna 2030. Vamwe vachinzwo vave kutosheredzera kuti dzizoitwa muna 2033. Tingaona here pachizoita kushanduka kwepfungwa? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7, abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika. Vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza pamwe nevanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vamukonza kuti vanoti kudini nedanho iri.
Ndakashabadzwa zvikuru nezvandiri kuona zvichitenderera izvozvo uye nedanho rinoda kutorwa nemakurukota. Ndiri kudaro nekuda kwekuti ndaisunga kuti zvatakabva mutongi waPresident Mugabe tichaonawo utungamiri unoti ukatonge-tonge wosiyira vamwe, vamwe wouyawo votitonge-tonge wosiyira vamwe, yobva yaitatsika mune zvematongerwo enyika eZimbabwe. Asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri ipapo pakare patakanga tingori, pekuti apinda pachigaro chekwamutungamiri weZimbabwe haachatodi kubva, haanoda kutobviswa nerufu chete. Danho iri rinotidzosera kumashure zvikurusa.
Vatongogara, munoti iwo nedanho ratiri kunzwa rinoda kutorwa iri tichiona magwaro ari kutenderera mumadande mutande umu ari kukurudzira kuti pawandudzwe bumbiro remitemo kuti pange pachiwedzerwa nguva inogara mutungamiri wenyika.
Tinongoona kuti kunyange zvazvo mutungamiri wenyika vakataura kakawanda kuti ini ndoda kuzorora muna 2028, asi vanhu vari kuona kuti nemabasa akawanda emudiriri ari kuitwa navamunangagwa, vanhu vari kuti baba rambai muipo pachigaro. Vanhu ndo vari kuramba vachifosa baba munangagwa kuti baba munangagwa rambai muchitonga muri pachigaro. I think president is made many statements regarding the issue of third term, like I am not seeing just that. but one of the number of things. But one, you are making the end of the Mamma Wajan, of the one. It's not about the president wanting the same thing. It's about the people of Zimbabwe wanting the same thing. Now, opposition is joining the call for President Mnangagwa to extend his term. Takaona even conference ya kaitwa kublawayo zanitia kufuwa mbizi SR chain makoka suniti ndi saka hiki wakati babani mungu kwa lambai mbizi po kushika 2030 kwa mnanga kata aaa mingi akasa sumora batu wa mwore kwa mbo wati mbizi kwa kibabala mbizi mchitunga saka wanewa kuchie makuma baba baba mbika hindi baba mbika hindi dozo kiti kwa mbika
Professor Mkonza manzika so taurwa na wa tongo gara anzi wanu waru kuchema kuti baba garai zinga ite kuti baba wavume kana kuzuhuni kwa wajishkura mtemo na kuti wanzine wanu garai
wakande mire watungo garai ya mayangu ya kanaka chaezo asi mafungira waku isa kwa jekiraya andi mafungira kanaka andi mafungira anotora Zimbabwe kuende sambie tongo chaazo wanu waru kuti wa munanga gwangawa endi rembele sekutaro kwa waru kuti iyo wamanga gwawa goni ere kuti ayo inini tinotaura bumburere mutemo ndezvekuti ukatitonge matemo aviri omira inini ndaita pamba regai ndichiri vamwe chimwe chandoda kuti nditaure vakandemiri ndichipanana mazano navatongogara nevamwe vari kuzanupf nevamwe vari kutsigira pfungwa idzi ndechekuti kubudirira kwenyika hakufani kuiswa mumaoko emunhu mumwe chete nyangwe murimo muzanupf imomo vashaya here mumwe anogona kungouya achiita zviri kuitwa navamunangaga kana kuita zvitori nani
ratongogara mubvunzo uyu
mubvunzo wakanakisisa iwowo muzanupf kune mbiriro mutemo kune macongress atinoita after 4 years takuenda kusarudzo kana aripo anofunga kuti ini ndinoda kubvisa pamunangagwa muzanupf mune dhemokrasi nokauya munangagwa vaine dhemokrasi munhu anongotaura kuti vadhake hakuna anombunikidzwa saka napane vanofunga kuti isu toda kupinda pana baba munangagwa patinoenda kukongresi yedu yezanupf ya 2027 anokwanisa kuti akahwinawo ndiye anotungamirira but nemamiriro akaita zvinhu izvozvi vanhu vezimbabwe ndivo vari kuti baba munangagwa rambai muchitonga zanupf opozicio nyika yose iyo munangagwa vachitoda
muzvinafundo Mukonza nyika ine kwaingaenda here tichionawo kuti kana vanopikisa vari kunzi vabatanawo zvakare nezanupf mukukurudzira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga
vakandemiri mubvunzo wekutanga kubvunza ndewokuti ivo vatiri kuti vanopikisa vanopikisa here zveshuwa nekuti maonero andinoaita inini ava vangoo vamwe chete nevekuzanupf
ratongogara zvinosiya papi remangwana izvi imi ndimi vari kunzi vechidiki remangwana riri mumaoko menyu inhaka ipi yamuri kusiyirwa
inini nemaonero andinoita kana vazhinji vanhu vataura zviizvo zvinenge zvasarudza vanhu ndisaka vanhu vachienda kureferendum kana vazhinji vachinge vapasisa mutemo zvinhu zvakureva kuti ndiro danho ratatora sevana vezimbabwe inenge tiri danho remunhu mumwe chete ramangwana redu retake responsibility yezvinhu zvoitika kumberi
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato rezanupf vasnowball tongogara vari parunhare muHarare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki munyaradzi Mukonza vari parunhare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatura mashoko avo ekupedzisira vari muhofisi yeOval Office kuWhite House. VaBiden vatungamira nyika kwemakore mana uye vari kusiya basa zviri pamutemo nemusi wemuvhuro apo pachagadzwa vaDonald Trump kuti vatore chigaro chekutungamira nyika. Mumashoko avo vaBiden vakati vanhu vanofanira kungwarira nyaya yekuti masimba ave mumaoko eshoro machete. Mutori wedu wenhau weVOA Patsy Weda Kuswara anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naMarvelous Mhlanga nyauye weStudio 7.
vaBiden vave kusiya basa vakataura mashoko avo ekuonekana neAmerica vachisiya vapaya mbiro.
Concentration of power in the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Pane njodzi yekuti masimba ave maoko eshoro mashoma shoma. Injodzi yakakura vakaita masimba akawandisa pasina anovatsiura. Iko zvino tiri kuona shoroma dzine mari yakawanda dzichitora masimba muAmerica. Zvinova zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya yeutongo wejekerere uye kodzero dzevanhu. Hakuchisina kodzero yevatori venhau yekuita basa vakasununguka. Hakuchisina vapepeti venhau. Madandemutande haachakoshese kuburiswa kwechokwadi.
Mutungamiri wenyika havana kubuda pachena kuti vaitaura ani apa. Asi dzimwe shoroma muAmerica dzakaita sa Elon Musk dzave bande neburukwa nava Trump. Kunyangwe vasina kuvadoma nezita, vaBiden vakataura sevaishora mukuru weMeta vaMark Zuckerberg varidzi vedandemutande reFacebook neInstagram vati havachabvise nyaya dzemanyepo dzinenge dzanyorwa.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit.
Chokwadi chave kumbunyikidzwa kuitira kuti vane mari nemasimba varambe vachibudirira varombo vachiva varombo.
VaBiden vari kusiyawo basa vakwanisa kuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Chibvumirano ichi chakaitwa nezuro, asi chibvumirano ichi chichazadzikiswa nehurumende yavaTrump. Mutsamba yakaburitswawo nezuro, vaBiden vanoti vakatanga basa munguva yakaoma apo chirwere cheCovid-19 chaipararira zvakanyanya uyewo pasina kugadzikana nekuda kwevamwe vatsigiri vava Donald Trump vairatidzira vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020. VaTrump vainge vakundwa musarudzo navaBiden. VaBiden vari kusiya basa mushure mekutungamira nyika kwemakore mana chete, asi vasina rutsigiro rwakanyanya kubva kuvanhu sezvo tsvakiridzo yekambani yeGallup iri kuti vanhu zvikamu 30% kubva muzana kana kuti 39% ndivo vari kufara ne basa ravari kuita. Nyanzvi yezvematongerwo enyika ichiongorora nhoroondo yevatungamiri venyika paVanderbilt University vaThomas Schwartz vanoti vaBiden vacharangarirwa zvichienderana nekuti vaTrump vari kutungamira sei.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, is that's how it should be, working together as Americans.
Ndokusaka ndakaudza chikwata changu kuti ibvai magara manyatsosuma hurumende itsva iri kuuya yavaTrump kuitira kuti tishande tose kuitira nyika yedu.
Asi zvakakwanisa kuitwa navaBiden vari muhofisi zvinosanganisira kugadzirisa upfumi uho wanga wananga kumawere. VaBiden vakaedzawo kupedza hondo dzeAmerica, asi vanoshorwa zvakanyanya nekuburitsa kwavakaita mauto muAfghanistan zvainzi zvainge zvisina kunyatsorongeka. Mutungamiri wenyika akapeta nekutenda vanhu nekuvapa mukana wekutungamira.
I still believe in the idea for which this nation stands. A nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard.
Ndinotenda mune zvinomirirwa nenyika ino, nyika yekuti matare mapazi ezvemitemo anoramba achiita zvaanosungirwa kuita mubumbiro remitemo. Iko zvino yave nguva yenyu yekuramba makarinda kuona kuti nhaka iyi yachengetedzwa.
Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau Patsy Windakuswara weVOA News ari kuWhite House. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye VOA Zimbabwe. Tevirai VOA Shona nemuhuro ndira 2025 kuti muone zvizere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadandemutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel panepfenyuro nepa www.voashona.com.
vaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusoro-soro reSupreme Court Chief Justice John Roberts pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza12 o'clock masikati ET 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Dare reSenate riri kuenderera mberi richibvunzurudza vakadomwa kuva makurukota nevachatanga kutungamira nyika nemusi wemuvhuro vaDonald Trump. Vamwe vabvunzurudzwa nhasi vanosanganisira vaDoug Burgum vakadomwa kuve gurukota rezvemukati menyika navaScott Bessent avo vakadomwa kuve gurukota rezvemari. Nezuro vamwe vane chitsama vakadzingwa mudare mushure mekuratidzira paibvunzurudzwa senator vekuFlorida vaMarco Rubio avo vakadomwa kuve gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kuitika izvi tingati maSenate confirmation idanho rinokosha ende rinoitwa vachitevedzera constitution yeAmerica. Iri danho iri rinoitwa kana pakaitwa tingati maappointments anenge manominations anenge aitwa naPresident. And kukosha kwakaita prosesi ndekokuti zvinhu zvinobatsira pachirungu zvatingati machecks and balances emuhurumende. Kusanganisira kuti kana munhu akadomwa naPresident kuti ave achizotungamira rimwe bazi rehurumende, anofanirwa kuva achizovhenekwa kuti maqualifications ake akakodzera here, achionekwa achivhenekwa neSenate iyo vanenge vachigara vachimubvunza mibvunzo yakasiyana-siyana.
Muchitarisa mibvunzo yavari kubvunzwa nemhinduro dziri kupiwa zviri kuenderana zvakadii neshuviro dzinenge dzichitarisirwa neveruzhinji?
Tingati vanhu vakadomwa kuti vaite manominees vanhu ndingati kuda maybe vakadomwa naPresident vachionawo kuti vanhu vanokwalifaya kuti vave vachigarawo pazvidhano izvozvozvo. But tiri kuona kuti vakawanda veruzhinji vanova vachipikisana nevamwe mazitawo akaiswa ipapo, nokuvachisanganisirawo history yevanhu ivavovo in terms of atingati pachirungu maideologies avo kana kuti mafungiro avo pane dzimwewo nyaya dzakasiyana-siyana.
Zvinogona here kuita kuti kuseri kwekubvunzurudzwa kwavari kuitwa uku zvigonze uyu hationisi anokodzera obva aregera kuzogadzwa pazvigaro zvavakatarisirwa kupinda?
Ya hongu, zvinhu zvinokwanisa kuve zvichiitika and atingi pano tove neyatingati good example yakaitika nangu avo vanga vasati vaenda before the committee ya Attorney General anga ka selecto inava Trump uyo akazobudawo zvekare mu resi iyoyo nokuda kwokuti vanhu veruzhinji vanga vapawo macontents avo. Zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika zvekare kumanominations yaya ekuti panoitawo munhu anenge avhunzurudzwa kuonekwa kuti haave achikodzera kuva achigara pachigaro ichochocho. Committee inokwanisa kuramba munhu yeye kuti ave achiconfirmwa.
Vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemoto uri kupira kuLos Angeles uko kwafa vanhu vasere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465038. Taba tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.